mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Maikonomi ipapo! Maikonomi! Munozviziva kuti tisingachapinda. Hatipedzi nguva chokutanga isu tuta kana tichange mabhisa isiri maridhe.
Nelson Chamisa vanoti munyika hamufi makaita hupfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tripa utungamiriri wa Emerson Mnangagwa, ma members ya Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende ya Mnangagwa. Tinotarisa ma members edu akabdakwa vakatoshwa tine ma incidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti hapana hurumende yakabata varairidzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Mnangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamufi makaita hupfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemhomho yevatsigiri vebato ravo pachisamba grounds maMutare, apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amai Leonard Karenyi Kore vaMorgan Komichi vatendai biti nevamwe.
Ana kuturova mari chokudenga. My investor anouya achisiya mari achivaka zvikoro achivaka zvipatara achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Akaisu takatara patiri kupinda paekonomi. Hakuna munhu anouya kuzoinvesta muno mari achazvakaita nezvikonstituent infrastructure support program. Kana kuti maina machiyadzwa siya waisa tara, siya waisa chipatara, siya waisa hospital. Zvichati vanhu varimo vasara vane benefiti mukatimo.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chavanacho chinoratidza kuti vanga vane diamond. Isababa tisakukura paikonomi ipapo. Maikoi, munozviziva kuti tisinga tapinda. Hatipedzi nguva chokutanga isu tuta kana tichange mabhisa isiri maridhe. Toita reintroduce the mouth current, the basket of currencies. For a period, tichigadzirisa productivity yedu. Tichigadzirisa mafundamental. So that we are able to resuscitate our factory. Totanga mari, munoti mari haipo. Munoti mari haipo yokubhadhara vashandi vehurumende, madokta nemaus dollar. Ko yokufambisa muno iwanepi. Isa mama tisa? Kukuma! Isenzo! Chakatiri pa ikonon! Bajinji mkana kuziwa! Kuti mimi mkapinda, mune itase! Donya hindi kufambia kama zwani! Dandiri kuswite! Takabamo! Tapina mDenmark! Tapamo! Tapina mUK! Tapamo! Tapina mGermany! Ichisunga!
Sunga wani sunga dazi.
Imwe nengo yemDC amai Selia Mpengo veMusa kubva vanoti madzimai anoda kuti asumudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvokongo president takatarisana na January nokuti vana vari paholiday asa hapana holiday nokuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinhu zviite. Madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini stay nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya. Cooking oil chingava chingwa zvatove vaenzizvo. Tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupresident. Vanhu vari kutenga mabhakiti emvura kune vanhu vane migodhi. Iye zvino tiri mamutare muno mhasi mukafamba president imba nemba ine mugodhi imba nemba ine chibhorani kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba vakaritora pakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiyi avo. Baba Chamisa ndova nemakiyi yeikonomi. Iye zvinozani iri bhizi kukopa mapolicies edu.
Mumwe wevateedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabhuroka nekuda kwenyaya dzeuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion kwete mabonds $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vamu $6 billion. Vanoba neUS dollar, vanoba necommand agriculture, vanoba nefuel, vanoba nemigodi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero foyo iyi. Vanoba trundege, munangagwa anochanisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva ku Dubai inomutora kuti aende ku Bruayo nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inaya productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwani kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra2019 tiri pautungamiriri wavaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabdactwa, akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 uye vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwirira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo dzinove kodzero dzavo sevashandi. Zealand. Tikatarisira vakasungwa tine ma incidents kwete namba yevanhu asi ma incidents 29 ekusungwa kwevanhu. Vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care, vawana education, vawane chekudya, vawanawo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo. Tine makesis anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yamaugamented rural chazvinyino Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masalari avo akasizwa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro notenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesis anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pababasi pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vamadestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers yeamaugamated rural chazvinyino of Zimbabwe. Tichitarisa makesis anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers yatus. Zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira leave yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatus. Tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus, nevamwe vaitodhimotwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita state ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munoti kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu, vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka nhapo avo vari kutiita wekuti dzokera kuslavery, tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuwirawo kuti dai tapurawo navo upenyu hwakafana nevanoda kuti mhuri dzavo igare, vachiwanawo chekudya, vachiwanawo kurapwa, vachiwana mishonga, vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatiporeteredza kuti vatibatsirewo kutaurana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzi.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu, tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogona kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike, unyunyuto hwedu hunzwike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka, tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rinoyo basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwata zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019, panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga. Saka patichasvika pasteji iyoyo, hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.
Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News, sangano idzva ravana chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara. Mudeli News mekare, chiremba wa amai Priska Mpumira vaka uzadare rezi mosha kuti rimbo mira kutongwa kwa amai Mpumira nukuti avasi kunzwa zvakanaka. Munewsday, amai Opam Chinguri vanoti Zanu PF ya zaramba vane matsotsi avo vave kusvibisa zita rebato iri. Mukroniko, mudzimai wava Constantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisemba chete. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko ana mukoma jonga kandimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Inini ndinotaurawo pamusoro penyaya iyo yaamai Chiwenga yavari kupomerwa iyo kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei. Vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka, kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga munhu akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi, uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini zita rangu zvanga handisita kutaura. Tautaura nhau yekonferensi yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava tikutaura kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Mnangagwa akapinda pachigaro fee yoita dollar something, nasi unofee uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambira naindebank rate. Maticha nemadoktor votaura kuti tiri kudawo izvozvo zvovotaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusaka pepaapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero vobva votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa scarf kuchipisa achitaura zvinhu zvisina musoro kudero. Uchitaura kuti hanzi une Vision 2030. Apa tiri muna 2019. Vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unova tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho iyi? Sanction yacho iri rabhiswa here? Bhozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaakungogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chete ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa vatoona kana fungwa vanhu ava vafunga zvirema. Unondigumbura manhu vanava. Ushandiswa? Ah, vakomana dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mani. Omboita upenyu huri nani vakomana? Tiri kuchivawo zviri kumapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwananakanaka paStudio 7 apa. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naReverend Simangwawo. Vanga vachitaura pamusoro petsika. Tsika dzisina mato. Kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri? Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka. Tsika idzodzo dzatinoita sepachivanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chiKristu somuenzaniso. Kune mamwe makereke anoti varume ngavagare divi ravo vega, vakadzi ngavagare divi ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosebedza vanhu vese vatendi vese pana Mwari, kunyange zvisimo muBhaibheri, asi zvino chokuita nokusededza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko andanzwawo pana Reverend Simango. Ini ndini Simba mbofana ndiri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babata, Babata speaking here. How are you guys, everyone? Inyai, kile kudongo tambanesi. Nauti nasi warambana, wacha uirana, ndo kama kutanga kuchifungi sana. Kwenye zese zedi mbubuda wachitikari sana, kwa mwichechi. Asina kana nyaya ya nungwa chinesa na murume wako. Wato zi politics, zikuto anesa na manji ni murume wako, kari sana kakalaki. Aka di kusungwa pesa, ba, wanweza nipefa, imba hafa, iti matota. Kwa chizu, imba hafa, ndo waru jamare nyika yuzi. Maridzese ndo vanadzo madzo munongochema te marenyika marenyi ndo vari kudya izvizvezvo zvimwe maridzo zvobuda zvochibuda pachena manje because vanhu vakuneta sei zvazvo zvisingabudi zvemupesa
makadi mose vanhu vestudio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira ndoda hangu taura pamusoro penhau yezaki yanga vachibvunza pamusaka pokuti vakasunga maiji wenga zvakanaka kana munhu aita uori ngaasungwe but ko eno vanga vasina kuzonge paitwa nawo yedivhosi maiji wenga vaisungwa here apa mubvunzo wandangobvunzawo kuti kusei vazonyaya kuita simbisingo yokuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi na vice president saka ipapo panoda kuti panyatse kujeka vanhu vezaki varege kutaura vachiita sekuti vanotaurira vana vadoko kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda purezidendi havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti kwapiwa ani izvo ndo nhemazve dziri kungotakwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo ko uyo chifi ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupf wakamiswa wani kunzi arege kutonga pachigaro arege kutonga uchifi hwedzinza hwusingaenderani nezvegovenment but vakamumisa ingawani what about zveminda ndokupaingonzi munhu youth wemdc akubva upowa munda hakuna zvakadaro kozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukoma tanonoka wande chirongwa chaa chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa kutsei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mibvunzo yetenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika hanoti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parimwe zuva vanhu mapasta avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wokuti tigone kugovana zvakanaka ndatenda hangu
makadiko vashamarari vestudio 7 nokwazisai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika tatambura vana vezimbabwe handizivi mhosva yatakanyanya kukwara kuti ndeyei chaizvo munoti munhu angagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese rerimi inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikatitaure unorohwa saka kwakungotevedzera zviripo mwana umwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii zvekuti isu vabereki tine zvatikana tafa vana pane vachasara vakabata zvaramba nekuti generation yose ye40 years hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei mazidhara akachena ndebvu kare achitambura achitambudza achipera achibvarura bvarura nyika kuita sechekasi sepaperbeki revachimanyirana vachichera chera vachiita zvekukorokoza zvakaomazvo tinongozvisa kuna mwari ameno kuti zvichanaka zvariini
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwezve kuti iko zvino zvikrisimasi yava padyo mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano reUnited Nations nokumasangano anomirira vanhu munyika zhinji nhasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kuGeneva unove musangano werudzi uru wekutanga. Musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinova gamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero cheChimuslim. Ozil ashoravo dzimwe nyika dzeChimuslim achiti hadzifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati nenzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Tinovasuwa zvikuru mukomatuku apo paita rudo runotapira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika hamuchi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.